Vachipindura mubvunzo mushure memusangano wedare makurukota vanwe vati vachakwanisa kuita izvi chete kana pachinge pave nehwaro hwakasimba hwekutsigira mari yemuno. Vati kuita izvi pasina hwaro uhu kunogona kuwedzera kushata kwezvinhu munyika munyaya dzeupfumi.
For now we remain firmly in the multi-currency regime, absolutely, for the following reason that if we were to move away from that, then we need to be absolutely sure that our reserve position, the state of our foreign credit lines that would support that kind of policy change, are adequate to support the policy change.
Vati hurumende inoziva kutambura kwevanhu ndosaka iri kutora matano ekurerutsa mararamiro evanhu vachiti mumwedzi mitatu yekutanga kwegore rino hurumende yakashandisa mamiriyoni gumi nematatu emadhora pakubatsira vanotambura. Gurukota rinoona nezvemabhizimisi nemaindastry vamangaliso njofu vati hurumende inoziva kuti pane makambani mashomanana ari kushanda pamwe chete nemakoronyera mukukwidza mitengo yezvinhu uye ndosaka hurumende yave kusandura mutemo kuti izvi zvisarambe zvichiitika. Vamwe vevatiwo pane makambani akazvimirira ari kukwidza zvinhu zvisina tsanangudzo ndosaka vave kuda kuti kambani yehurumende yeSilo Foods ive iyo yega inounza chibage, gorosi nechimwe chikafu kuti zvitengeswe nemitengo iri pasi. Munemo nyaya sangano remubatanidzwa wemamedical aid reassociation of healthcare funders kana kuti AFOS rinoti hurumende inofanira kubvisa madhora ekuamerica pamari dzinoshandiswa munyika richiti mari iyi yavhiringidza zvinhu munyika sezvo mabhizimisi munyaya dzeutano nemamwe ave kutara mitengo nemabasa nezvinhu vachishandisa mari iyi. Sangano reAFOS raudza komiti yeparamende inoona nezveutano kuti hurumende inofanira kumbomira kushandisa mari kuamerica yoshandisa mari chaiyo inoshanda richiti kunyange hazvo hurumende ichiti maRTGS dollars imari mari iyi haichashanda. Sachigaro vesangano iri vaStanford Sisia vaudza komiti kuti kunyange hazvo maRTGS achinzi anoshanda vana chiremba zvitoro zvemishonga nedzimwe nyanzvi munyaya dzeutano vava kubhadharisa pamwe nekutengesa mishonga nemari yekuamerica. Vati izvi zvinoomesera veruzhinji vanobhadhara mari dzavo kunhengo dzesangano ravo nemaRTGS dollars asi vachibhadhariswa mari yekuamerica. Vasisiya vati zviri kuita kuti vanhu varasikirwe nemari yakawanda uyewo varwere vachibhadhariswa madhora ekuamerica kunyange vakabhadhara mari yavo kumamedical aid neRTGS. Vati semuenzaniso kuti murwere aonekwe nachiremba anobhadhariswa maRTGS dollars makumi matatu nemashanu kana kudarika uye pamusoro pazvo ozobhadhariswa zvekare madhora gumi kana makumi maviri ekuamerica. Vasisiya vati hurumende inofanira kungobuda pachena kuti mari yekuamerica ndiyo yave kushandiswa chete muno kana kubvisa mari iyi pamari dzinoshandiswa munyika kuti vanhu vakwanise kushandisa maRTGS dollars.
When we have got a functional currency, we believe that it will actually assist the citizens, because right now everything is being rated. Everyone is just taking the US dollar and rating everything. So when you've got a functional currency, you know how to plan and how to go about it.
Vati mari yekuamerica inofanira kushandiswa kutenga mishonga kunze kwenyika uye zvose zvinowanikwa muno zvinofanira kutengeswa nemaRTGS. Vati osangano ravo rinotsigira chirongwa chenational health insurance scheme vachiti izvi zvinoita kuti munhu wese akwanise kunorapwa. Vasisiya vati kushayikwa kwemishonga vana mukoti nevarapi muzvipatara zvehurumende ndo zviri kuita kuti vanhu vaende kuzvipatara zvakazvimirira izvo vati zvinodhura zvakanyanya. Vati makambani makumi maviri nemapfumbamwe ari musangano ravo ane nhengo miriyoni nemazana matatu uye uwandu hwevanhu ava huri kuenda kuzvipatara hwakaderera nezvikamu makumi mashanu kubva muzana. Nhengo dzekomiti iyi inotungamirirwa naDr Ruth Labode dzati kunyange hazvo national health insurance scheme yakanaka zvakakosha kuti paiswe hwaro hwekuti mari inobhadharwa nevanhu pasi pechirongwa ichi inoshandiswa kupa vanhu utano kwete kushandiswa kuti vanhu vagare mutambarakede sezviri kuitika kunasa. Dr Labode vati mwenhengo yeAFOS Pismas yakatoratidza veruzhinji munyika kuti inokwanisa kuita izvi apo nhengo dzayo dzaitadza kuwana mishonga kuzvipatara asi vakuru vakuru vekambani iyi vachitambirisana mari dzinotyisa pamwe nekupanana mari dzekuvaka dzimba nekuendesa vana vavo kuzvikoro zvepamusorosoro. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.